Ndemera uyo angave nemakore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa aradzikwa muzororo Memorial Park pamberi pechaunga chakanyanya chacho chiri chevanhu vabva kumbare. Vanhu ava vanosanganisira vatori venhau dzemitambo vane mukurumbira Charles Mabiga, Hope Chizuzu, Josh Mtali na Rosenthal Mutakati. Mabika ati dai Ndemera uyo akambotambira chikwata cheDynamos achiri mudiki akada kutamba nhabvu kudarika kumunyora kwake, ingadai achiverengwa pavatambi venhabvu vakaita saGeorge Shire nevamwe vakadaro.
Taimuti ndemdem kana kuti tindo muchinda uyu anga akavenga Tendai nekuti nyaya dzake dzanziri dzekungosekesa, kana even muofisi imomo maanenge achitaipa stori achidini dini anenge achingotaura vanhu vachingoseka. Saka kumuziya kwese kubvira kukura kuzosvikira atisiya, ndemdem tindo anga ari munhu wevanhu aingoda zvekusekesa.
Munin'ina waTendai vachamu Thomas Ndemera avo vanga vachiona kufambiswa kwekuradzikwa kwemukoma wavo vati zvinhu zvese zvafamba semarongero avanga vakaita.
Ndirakubvira kuti zvakaitika mukoma sikari kutora chikwata kuenda kunobatanidzeci
tetero muchakabvu ambuya Elizabeth Chitima ava nemakore makumi masere nemasere kuberekwa vati varwadzikana zvikuru nekushayika kwemuzukuru wavo Tendai.
Arwadziwa zvakakurisisa nokuti ndiyo vandanda kutenda navo kuti kufa kwangu vachinditakura vachinondiisa kukuraziro.
Ndemera uyo aizivikanwa zvikuru nekuti ndemdem kana kuti Blatindo akashaya nemusi wechitatu mangwanani. Ndemera akashandira mapepanhau akaita sePeople's Voice, akashandira kuZim Papers, akashandirawo zvekare Daily Gazette uye akashandirawo Studio 7 yeVoice of America semutori wenhau dzemitambo. Ndemera asiya vana vanomwe nevazukuru vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.